Mwari vanozviratidza kuna Jona. Mwari vanozviratidza kuna Jona. Ndinopfuurira mberi nechitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Jona. Muchidzidzo chakapfuura ndinorangarira ndichitaura pamusoro pekudana kwaMwari uye nokutuma kwavo Jona kuti aende kuNinevha. Ndinorangarira ndichisimbisa zvikuru kuti Jona akanga asiri muprofita nokuda kwekuti akanga aine fundo yebhaibheri yepamusorosoro. Ndinorangarira ndichitaura kuti Jona akanga asiri muprofita nokuda kwekodzero yaaipiwa nezvitupa zvaakanga ainazvo. Jona akanga ari muprofita nekuda kwekodzero huru yokutanga inofanira kuwanikwa muupenyu hwemunhu mumwe nomumwe anoda kushandiswa naMwari. Kodzero iyoyo ndakati ini inonzi iyo kudanwa naMwari. Nai mudhikoni, makadanwa naMwari here? Nai mufundisi, makadanwa naMwari here? Nai amai veruwadzano, makadanwa naMwari here? Nai mutungamiri wevechidiki, wakadanwa naMwari here? Naiwe mutungamiri anotungamirira chechi yevana vaduku duku vachiri kumapuraimari uko, wakadanwa here naMwari kana kuti uri kungoita zvokutsvaga mbiri? Nai mufundisi, ufundisi wenyu ndewekudanwa naMwari here kana kuti ndewekutsvaga mari? Nai munhu waMwari, utungamiri wenyu ndewekudanwa naMwari here kana kuti ndewekutsvaga mbiri? Naiwe hama yangu, mumwe wangu mubasa raMwari nemumunda waJesu, utungamiri hwako ndewekuda zita guru here kana kuti ndewekudanwa naMwari? Ndewekuda upenyu hwakapfava here kana kuti ndewekudanwa naMwari? Pane chinhu chinonzi kudanwa kwaMwari. Hazvina kunzi Jona ane BA, ane MA, ane DPhil, hazvina kumbotaurwa zvichinzwaro. Hazvina kumbonzi chiremba mazvikokota wedzidzo Jona akaenda kuNinevha aiwa. Ndakataura inini kuti Jona akadanwa naMwari. Chinhu chinokosha pamuranda waMwari hakusi kuti akadzidza Bhaibheri kusvika papi. Chinhu chinokosha pamuranda waMwari pamusoro pezvimwe zvose. Handisi kuti kudzidza Bhaibheri kwakaipa, ndakataura kudaro muchirongwa chakapfuura. Ndikatotaura ini ndichiti chere ini ndakaridzidzawo chaizvo. Asi tikatanga kutungamidza zvitupa zvedu pakuita basa raMwari, tarasikirwa. Chinhu chatinofanira kutungamidza kana tichiita basa raMwari, chinhu chinonzi kudanwa kwaMwari. Jona mwanakomana waAmitai akadanwa naMwari, kwete nekuda kwevanhu, kwete nekuda kwefundo yaanga ainayo, kwete nekuda kweunyanzvi kana kugona kwaanga ainako, asi akadanwa naMwari nekuda kwekuti paupenyu hwake Mwari vanga vakamusanangura, vakanga vakamudana kuti uyu achava muranda wangu, uyu achava muprofita waMwari. Muteereri, pane chinhu chinonzi kudana kwaMwari. Usati washetukira mubasa raMwari, usati washetukira muzvinhu zvaMwari, tanga wagadzirisa chinhu ichi chekuti icho chinombonzi kudana kwaMwari pamusoro peupenyu hwangu chinombova chii. Shumiro zhinji, ndakazvitaura muchirongwa chakapfuura, dzaparara nokuda kwekutungamirirwa nevanhu vasina kudana kana kuti kudanwa naMwari. Makereke mazhinji ari kuchema, ari kutungamirirwa mudondo nokuda kwevatungamiri vari kutsvaga mari, vatungamiri vari kutsvaga mbiri, vatungamiri vari kutsvaga mazita makuru, vatungamiri vari kutsvaga upenyu hwakapfava, vatungamiri vari kutsvaga kutyaira motokari dzakanaka, vatungamiri vari kutsvaga kufamba vachibhururuka nendege pasi rino rose, vachitadza kuremekedza chinhu chinonzi kudana kwaMwari mukati moupenyu hwavo. zvibvunze pauri ipapo semutungamiri kuti wakadanwa here naMwari. Kana kuti uri kungoita zvemusoro wako, kana kuti uri kuita zvinhu zvekuti zvikupe mukana yokubatira shirikadzi nokubatira vakadzi vevanhu nezita raJesu uchifungadzira kuti wakangwara. Wakadanwa here iwe naMwari? Jona mwanakomana waAmitai akadanwa naMwari. Zvikanzi Jona iwe, enda kuNinivha unoparidzira vanhu vangu, unoudza vanhu vangu kuti vasiye nzira dzavo vaite zvandiri kuda kuti vaite. Ko iwe pane zvauri kuita? Akakudana ndiani? Akakutuma ndiani? Akakupa kodzero yokuti uite basa rauri kuita ndiani? Uri kuriitira munhu? Jona mwanakomana waAmitai hanzi akadanwa naMwari. Zvikanzi enda kuNinivha unoita basa rangu ikoko. Pane chinhu muteereri chinonzi kudanwa naMwari. Munhu wese ndoda kuti uzive kuti akadanwa naMwari, asi takadanirwa zvakasiyana siyana. Ini ndinogara ndichiudza vanhu kuti ndakadaidzwa kuti ndidzidzise shoko raMwari. Ndo zvangu zvandakadaidzirwa inini. Saka kana ndichidzidzisa shoko raMwari, ndinenge ndichiita zvandakadanirwa. Kwewe wakadanirwawo chii? Indakadanirwa kudzidzisa shoko raMwari. Jona mwanakomana waAmitai akadanirwa kuenda kuNinivha kuti andoparidza ikoko. Ko iwe wakadanwa pane zvipi? Takaona muteereri muchirongwa chakapfuura kuti muprofita Jona anga asingatombodi zvake zvokuenda kuNinivha kwacho. Iye semunhu ainge aine zvakewo, anga achitove nezvimwe zvikonzero zvaimusoro make zvaainge asingadiri kuenderako. Chimwe chacho chainge chiri chekuti muprofita Jona anga asingadi kuti vanhu ivavo vaponeswe. Aizviziva chete kuti kana achinga angoendako chete neshoko, chokwadi vanhu vaizoponeswa, nekuti Mwari ndiMwari vane nyasha zhinji. Zvino takaona muprofita Jona achida hake kuenda kuTashishi kwaanga asina kutumwa naMwari. Zvino ndakataura ndichiti hakuna munhu angarwa nokuda kwaMwari angabudirira muupenyu hwake. Izvi ndizvo zvandinonyatsoziva chaizvo, uye neshoko raMwari chairo rinotipupurira kudaro. Muchidzidzo chakapfuura ndakataura kuti chero neni mumazuva andakadanwa naMwari ndaida chose kuramba, asi chinondinakidza ndechekuti Mwari havana kuita chimwe chinhu nechisimba. Ufunge ndaiwana mari chaizvo pabasa randakanga ndichiita, ndaive murayiridzi, asi ndainge ndichiita somunhu asinganyatsoshanda zvakanaka. Handina chinhu chandaiita chaiendeka muupenyu hwangu kana chaindifadza. Chimwe nechimwe chandaironga chaingoita sekudzinganisa mhepo chaiko. Upenyu hwaitondiremera, ufungi. Zvinhu zvakazotanga kushanduka apo ndakabvuma kudana kwaMwari. Apo ndakati hongu kuna Jesu Kristu. Zvino muprofita Jona akatozobudirira here kuenda kuTashishi? Tichaona chokwadi chacho apo tichange tichipfuurira mberi nechitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Jona. Ndinoda kuti tipfuurire hedu mberi. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Mwari vanozviratidza kuna Jona. Mwari vanozviratidza kuna Jona. Iko zvino tinombotarisa kuti Mwari vakazviratidza sei. Mwari vakazviratidza kuburikidza nemhepo huru. Mwari vakazviratidza kuburikidza nemhepo huru. Pandima yechina mubhuku ramuprofita Jona chitsauko chekutanga. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko chekutanga, pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, asi Jehovha wakatuma mhepo inopenga pagungwa, dutu guru rikamuka pagungwa, chikepe chikashumba kuputsika. Ndinoda kutanga ndichikutaurira kuti kwakava nemhepo huru chaiyo, uye mhepo yacho yainge ichizikanwa naMwari. Ndivo vainge vaitoita kuti irepo. Ndinoda kuti ugonyatsonzwisisa, hama yangu, mhepo yandinoreva pano yanga isingori mhepo chete, asi kuti yanga itori mhepo imwewo, mhepo inoshamisa chaizvo, yainge yakasiyana nedzimwe mhepo dzaiveko. Iyi yanga ine urongwa hwaMwari. Ndingati hangu Mwari vanga vachishanda mumhepo macho imomo. Ufunge Mwari vanongoshanda chinhu chipi nechipi chavanenge vada kushandisa. Hakuna chinhu chingaramba kutumwa naMwari nekuti zvinhu zvose zviri pasi pesimba ravo. Ndinotenda unorangarira mhepo kana kuti dutu guru riya rakambomuka apo Ishe Jesu ainge ari muguta reGarirea. Chainge chichidiwa paya ndiko kuparidza Ishe Jesu. Zvino mhepo iya yanga isina Mwari, iya ndiyo yanga iina Satani. Satani anga achida kudzivisa Ishe Jesu kuti varege kuenda kumhiri kwegungwa. Tinoona kuti muvengi Diabolos akashandisa dutu. Zvino pano zvetinoona Mwari vachishandisawo dutu. Urongwa hwaMwari hofungi. Ndati ini Mwari vanozviratidza nenzira dzakasiyana-siyana. Chinongoda chete kuti chinzwisiswe nemunhu ndechekuti kana zvinhu zvichiitwa, zvinenge zvichiitwa nani uye nokuda kwaMwari. Pano Mwari vainge vachishandisa dutu nokuda kwechinangwa. Mumwe munhu akamboti iye, mufundisika, chokwadi Mwari ava ndo vakatanga neutsinye, kusei vachishandisa zvinhu zvinokuvadza? Ndikati kwaari, Mwari havana utsinye asi kuti vanokushandisira zvinoenderana nokuoma mwoyo kwako. Dai wanga uri utsinye, muprofita Jona haimborarama apa. Dai akatofira mumvura macho imomo. Uye zvichiro dai zvainge zvaitika saizvozvo, kutonga kwaMwari kwakarurama chete. NdiMwari vasingatongere munhu zvisina kuringana. Kuburikidza nomudutu imomo, chimwe chinhu chikuru chinoshamisa kwazvo chainge chichida kuitika. Chiko chainge chichida kuitwa? Mwari vainge vachida kuponesa Ninifa. Vainge vachida kudzora muprofita ainge aenda nenzira isiri iyo, vachida kuti aende chaizvo kwaanga achifanirwa kuti aende. Jona ainge achifanira kuenda kuNinivha. Zvino apa ainge ananga Tashishi zvake, anga achida kuedza kutiza zvainge zvataurwa naMwari. Zvino Mwari ndokutuma mhepo huru inopenga kuti izununguse chikepe. Chikepe chikazununguswa chaizvo, chikaita sechichada kudona. Hanzi neshoko, chakashumba, chakashumba kuputsika. Vanhu vose vainge vari muchikepe ndinovaona vachidedera. Pandima yechishanu muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Jona, bhuku ramuprofita Jona chitsauko 1 pandima 5, shoko ropenyu rinoti, ipapo vafambisi vechikepe vakatya, mumwe nomumwe akadana kuna Mwari wake, vakarashira mugungwa nhumbi dzakanga dziri muchikepe kuti vachirerutse. Asi Jona wakanga aburukira mukatikati mechikepe akavata pasi ndokubatwa nehope chaidzo. Chinondinakidza pano ndechekuti vafambisi vechikepe ichi vakauyawo. Chandinoda kuti uzive, hama yangu, ndechekuti vafambisi ava vainge vachiziva chaizvo basa ravo. Zvainge zvatovapinda muropa zvokufamba nemugungwa umo. Asi nomusi uyu mumwe nomumwe pakati pavo akanyatsozviona chaizvo kuti mhepo yaivepo iyi yainge isiri mhepo chaiyo. Vaitoshamiswa nazvo. Zvino zvanzi munhu mumwe nomumwe akatanga kuchema kuna Mwari wake. Ndinonakidzwa chaizvo nokuita kworudzi urwu. Ndinozviona hangu chero mumazuva edu ano kuti mumwe munhu anenge asingatombonamati ufungi, asi zvino anoti kana achinga apinda mumatambudziko ndipo paanotanga kuda kutsvaka kuti Mwari vari kupi. Mumwe munhu anenge ari muKristu chaiye, asi zvekunyengetera kana kudana kwaMwari anenge ambokanganwa. Zvino nomusi waanenge angopinda chete mumatambudziko anobva atanga kufunga kuti kuna Mwari. Zvino apa taudzwa kuti mumwe nomumwe akatanga kudana kuna Mwari wake. Zvino handizivi hangu kana vanhu ava vainge vachinyengetera kuna Mwari mumwe chete, asi zvanzi muprofita Jona ainge arere hake, avete hope chaidzo, achidzipfodora. Ndinofunga nengonono ipapo dzichitsva. Ndinotenda kuti ainge avete hope dzimwe dziya dzokuti munhu kana ari mumuti angatoputsike pasi. Munombofunga kuti kwete, indi ndinogaronakidzwa zvangu apo pandinomusimbotaura kuti kana munhu achinga abuda mukuda kwaMwari anova munhu mumwe uya anoita sokunge haana chaanoziva. Kana ada kuvata anobva atovata kunge danda chairo, hameno chokwadi. Ndizvo zvainge zvaitwa namuprofita Jona. Asi apa muprofita Jona ainge avata hope chaidzo. Ndizvo zvataurwa neshoko, zvanzi ainge avata hope chaidzo idzo. Muprofita Jona ainge achitonzwisa tsitsi. Jona ainga abuda mukuda kwa Mwari, ainga aenda kwa ipesana noku ainga anza aende na Mwari, anga achida kutiza upano wa Mwari. Chinu chino siririsa anditi kuti munhu utize Mwari. Mumwe munhu achivavarira nasuno kuyanana na Mwari. Chimwe chino siririsa ndechekuti munhu achida hake kutiza Mwari kunenge kungori kudzinganisana nemhepo chete. Hakuna chinombobudirira. Mumwe munhu nokuda kwekudzimaidzwa naSatani anofunga chete kuti anenge aita chinhu chakanaka chaizvo, uye anenge achiona sokunga abudirira pane zvaanenge aronga. Asi ndatini, hakuna munhu anomirisana naMwari anobudirira. Zviedze hako kana uchida kuzvionera pamunhu sefodya. Tarisa uone zvinoitwazve nemunhu anenge atiza kuda kwaMwari. Vamwe vanhu vanotadza kunyatsodzikama nokuda kwekuti dutu raivepo, asi muprofita Jona ainge achitowana hake hope. Chokwadi kunyatsorara hake kunge kufa chaiko. Zvino vamwe vaivemo vainge vave kushumira vaMwari vavo savanhu vainge vana Mwari wavo. Ko iye muprofita Jona aidiwo kumuka nokushumirawo Mwari wake mupenyu anova Jehovha. Ini ndinotenda kuti Mwari vaitomunzwa chete uye vakatomutaurira zvekuita ipapo ipapo. Ngatiende hedu pandima 6 mubhuku ramuprofita Jona chitsauko chekutanga. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 1 pandima 6. Shoko ropenyu rinoti, ipapo mwene wechikepe akauya kwaari akati kwaari, naiwe muvati wakaita seiko? Simuka, dana kuna Mwari wako, zvimwe Mwari ungatirangarira, tisaparara. Nokumwe kutaura pano, mwene wechikepe anga achitotaura kuna Jona kuti, naiwe munhu iwe, chokwadi here kuti ungagona kurara kunze kuchidai? Ichokwadi, uri munhu akaita sei chaizvo? Jona ainge achizvigona, uye ndiye chete munhu ainge azvigona pavanhu vose vainge varimo. Zvino ndinoshamiswa chero neniwo. Zvino ini ndinombofunga kuti muprofita Jona ainge achizvinzwa hake kuti kunze kwakaipa, zvino aingozvishingisa semunhu ainge atiza Mwari, aingoti hake chero kuri kufa ngaafe zvake. Ipfungwawo dzangu chete. Zvino mwene wechikepe ndokuenderera mberi achiti, isu vamwe vako tiri kudana mumwe nomumwe kuna Mwari wake, zvino newewo ungadanawo here kuna Mwari wako? Zvimwe Mwari uyu angatinzwa tikarega kuparara hedu. Zvino muprofita Jona anobva aenda pamusoro pechikepe achibva nechepasi pasi paaiva ari. Zvino ndokuona zvainge zvakaita kunze, akabva aona chokwadi kunze kwakaipa, chikepe chacho hachichagoni kana kudzikama chaiko. Ndinoona muprofita Jona achibata pahana yake nokuvhunduka, uye ndokubva atanga kuzvidemba mumwoyo make. Zvino pandima 7 muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Jona, bhuku ramuprofita Jona chitsauko 1 pandima 7, shoko roupenyu rinoti, zvino mumwe nomumwe akati kushamwari yake, huya tikande mijenya tizive kuti njodzi iyi yatiwira nokuda kwani. Ipapo vakakanda mijenya, mujenya ukabata Jona. Mune chimwe chidzidzo ndinoyeuka muchimuka nharo, apo ndainge ndadzidzisa chidzidzo pamusoro paJona. Mumwe munhu achitiye, ndainge ndatenderana kuti kunyange zvekushopera shopera kana kuti zvemakasa zvinogamuchirwa. Izvi handizvo pano. Chandainge ndataura chete ndicho chekuti vanhu vakakanda mijenya, zvino mujenya wacho ndokubata Jona. Ndinotenda kuti chainyanya kunetsa vanhu apa ndechekuti mujenya wacho waizongobata Jona muprofita waMwari chirudzii, ivo vanhu ava vaitenda kuna vaMwari vavo Asiri Yahwe kana kuti Jehovha ainamatwa namuprofita Jona. Ndinotenda kuti uchanyatsonditevera zvakanaka kubva pano uchinyatsondinzwisisa chaizvo. Ina handitenderani nezvenjuga uye nezvinenge zvekushopera-shopera kana zvehakata kana zvemijenya. Anoda hake kutukwa ngaazviite iye. Ina hangu handidi noupenyu hwangu. Chandinoona hangu ndechekuti vanhu ava vainge vari vanhu vaiteera zvemashura-mashura. Zvino Mwari ndokushandisa zvishura-shura zvacho izvozvo kuti vazadzise kuda kwavo. Mwari ndiMwari handiti. Kune mwana here angati neniwo ndinoendawo kubhawa nokuti baba vaendawo kubhawa? Chokwadi unorohwa ukarangwa nababa ukazvirega. Zvino mumwe ngaarege kuti Mwari zvavakaita kuti muprofita Jona abatwe nemujenya, chero neniwo ndaakuendawo kundoshopera. Chokwadi hama yangu, unoparara. Pandima 8 muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Jona, bhuku ramuprofita Jona chitsauko 1 pandima 8, shoko roupenyu rinoti: zvino vakati kwaari, chitiudza kuti njodzi iyi yatiwira yatiwira nokuda kwani? Basa rako ndereiko? Wabvepiko? Nyika yako ndeipi? Uri werudzi rupi? Muprofita Jona ainge ambotaura nevanhu ava, asanga asina kutaura navo zvizhinji pamusoro pezveupenyu hwake. Zvino apa zvinhu zvaipa, vanoda chaizvo kunyatsoziva chaizvo kuti ainge ari ani chaizvo uye kuti munhu uyu anga ari munhu wekupi. Muprofita Jona apa anga asiri kupupura zvamwari. Kana munhu achinge abuda mukuda kwamwari, chokwadi ndechekuti anobva ashayiwa simba chaizvo, nokuti zvinonetsa kuti akwanise kupupura kana kuva chapupu chaicho chine simba chamwari. Zvino muprofita Jona pekutanga, kana tichiverenga ndima 9, haana kuda kubuda pachena. Ndinofunga kuti muprofita Jona ainge achitotya zvino. Zvino anobva ataura kuti ainge ari mhebheru uye kuti anga achitya Mwari chaizvo, ainge achikundikana kupindura mubvunzo. Pandima 10 panotiratidza kuti vanhu ava vainge vaziva zvainge zvaitwa namuprofita Jona. Zvino vainge vachitotyawo nazvo. Pandima 11 ndipo pavanomubvunza kuti vaizoitei naye, nekuti gungwa rainge richinyanya kupenga uye naivo vainge vaziva kuti ndiye ainge ari mukonzero kana kuti mukonzeri wemuparanzvongo wacho wavakanga vapinda mauri. Mudikani, ndinoda kuguma pano, asi ndinovimba uchapfuurira mberi nokuverenga. Mudikani, ndiani ungatiza Mwari akabudirira? Menduro iri pachena, chokwadi chiri pachena, ndechekuti icho hakuna. Ita kuda kwaMwari nguva dzose, ugofara muupenyu hwako. Mwari vakukomborere.